Pashanyi romuzinda weAmerica muHarare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Chakaita kuti tiyozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuyiwa neAmerica. Saka takaona kuti as maindividuals tisu tiri affected. Isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisiri affected. Saka takadecide kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi tichirarapo tichiswerapo vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amai Ngoni vati vanoona sekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuva pamukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa. Asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori, hatingati hori huri muno muZimbabwe chete. Kana iko kwavo kuAmerica kutori nehori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune hori nekuti huori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu achichinja totokurudzira nesuwo totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa tichitarisirwo kuti pagadziriswe ende tiri kuona nge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neai pane zvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera pane zvavari kuedza kuita sei kugadzirisa. Saka tata kuexpectoye positive kuningi pfungwa dzakadaro kubva kumaamericans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka nesoka ntimbosuspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Zvipozikana handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semaZimbabweans zvatiri kutarisira kunge tichiwana muzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
VaMurimoga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa ende tichagara panapa sezvamunongoziva kuti shoko raMwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isusu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidziri ava kutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya vati zvirango zviri kunyanya kuvadza nyika hori nemusindo. Nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica. Kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzitsauri avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.